Justice Francis Bereati mushure mekuzeyanya ii vanobvumirana nemagweta anga achimirira makanzura aya kuti kurikotara zvematunhu vase vyakasukuere vakaita zvisiri pamutemo pavakamisa makanzura aya basa pamwe nekumba kwemisheni yekufambisa mabasa ekanzuru. Vabereati zviri pachena kuti mutemo wakashandiswa navakasukuere wesection 114 weUrban Councils Act unopikisana nemutemo wesection 278 uri mubumbiro remutemo yenyika unotaura kuti mameya kana makanzura anobviswa sei pachigaro. Vakasukuere vakambomisa basa makanzura ose gumine masere eguta reGweru muna Nyamavhuvhu gore rakapera vachivapomera mhosva yekutadza kuita basa nemazvo pamwe nehuori. Mamwe makanzura matatu akadzingwa paukanzura zvachose pakaitwa sarudzo dzebyelection yekusarudza mamwe makanzura. Vakasukuere vaive vasarudza komiti yevanhu vatatu kuti iongorore mhosva dzaipomerwa makanzura aya. Asi makanzura gumi nemumwe kusanganisira meya vaMutendi Kombai vakabva vakwira kudare iro rakapa mutongo wekuti kuongororwa kwemhosva dzavaipomerwa kumiswe sezvo vakasukuere vaive vasarudza komiti yavo zvisingaenderani nemitemo yenyika. Rimwe remagweta anga achimirira makanzura aya vaReginald Chidawanyika vati vafara zvikuru nemutongo wapiwa nedare vachiti izvi zvinoreva kuti makanzura aya vave kukwanisa kudzokera kunoita basa raakasarudzirwa kuita nevagari vemugweru. Vaiso Mandipa avo vange vachishandawo navaChidawanyika panyaya iyi vatsinhirawo izvi vachiti vanotarisira kuti makanzura aive amiswa basa aya achatanga basa nekukasika.
Pasisina imwe application ingatarisirwa kuti itwe nemagweri councillors shangotarisirwa chete nechekuti ivo vachifamba vachingopinda maofisi mavo, then nyaya yecommission yanga iriko iyoyo kubva ipapo pangopiwa judgment na judge commission yatopedza itingati pachirungu mandate yayo hapasisina that mandate. Saka makanzura chete ndo vangosarirwa wavo kuti vangonopinda maofisi wavo votanga kuti tabasa pavakasiira pacho.
VaMandipa vatiwo havaone vakasukuera vachidzoka kumatare kuzopikisa nyaya iyi.
Yani kuzira zvake pamutemo dzokuita inonzi apilu inenge ichienda kudare guru resupreme court. Asi kuti apilu iyoyo haingoendwe kungoti ndangoya nakufara inenge ichitoda kana une zvikonzero. Zvikonzero zvacho zvakasimba pamutemo zvachiti unenge uri mapoints of law haunenge uchida kupikisana nawo. Asi inini panyaya iyi ndakanyatsonzvera mafambiro akaita nematauriro anoita constitution nematauriro anoita Urban Councils Act yacho handifungi kuti zvinenge zvine tsaruko kuti minister vangadaro nekuti hapana atingati maprospects of success achona.
Pari zvino kanzuro yeguta reGweru iri kutungamirwa nekomisheni yakasarudzwa navakasukuere kuti imbofanira kutungamira mabasa ekanzuru. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa dira vakasukuere panyaya iyi. Bazi rezvekutongwa kwematunhu rave nenguva richidzinga kana kumisa makanzura basa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Zviri kuitwa navakasukuere ndizvo chaizvo zvaiitwawo navaIgnatius Chombo apo vaive gurukota rezvekutongwa kwematunhu. Vakasukuere navachombo inhengo dzezanu PF. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.